Nasi tiri kwa Bulawayo, kwantu tuzatunga, patuga zira chirongwa chedu, cherali iri kuitwa mangwana ku White City Stadium. Tiriku chedza vanhu, Bulawayo yese kuti vauye, parwe nesenchamisa vachange varipo, vachiparwa urongwa neprogramu neagenda yetriple C kuti kana tapinda, ndezvipi zvinhu zvatira kugadzira, nyaya dzematitudes, nyaya dzemasalaries for civil servants, nyaya dzekuchinja upfumi hwenyika kuti ubenefite maZimbabweans. Mukuru wachange achiatikileta waagenda iri paNewZimbabwe Blueprint, vachawanazve mukana wekuparura macandidate etriple C officially kuti vanotimirira kuno kuBulawayo ndevapi, vachaparura macouncillors, vachipara agenda yedu yekuti kana tapinda ndezvipi zvinhu zvatiri kugadzira. Nasi tuita karali Bulawayo yese kuti tikurudzire vanhu kuti vanzwisise agenda yedu yetriple C kuti isu setriple C ndezvipi zvatinomirira ndeapi maprogramu atira kugadzira. Tichaannounsa macandidate edu official nekuti ZANU yanga ichitiraya kusponsa mafake candidates ichitaura kuti ava ndove triple C. Saka tee tiripo kutaura kuti kupfumura vanomirira triple C ndavasweresire matavo kulobhemula ndava Eric Gono, tichitaura kuti kupela ndava ndava Gift Osalo Siziva, tichitaurazve kuti vanotimirira kunjube nekuntumbani ndava Priest Dube nevame vese vana Rafael Pashos Banda unana Kaut Park. Saka mukuru vanenge varipo vachitaura officially as the first spokesperson of the Citizens Coalition for Change.
Muri kuti chine kuvharirwa kwemabhanas enyu muno muBulawayo nemunedzimwe nzvimbo dzenyika?
ZANU PF yapindwa nemuchuchu, vari kubvunduka, vanga vachifunga kuti triple C haina mastructure, haina kurongeka. Manje nyika yese izvezvi yazara, ukangopinda muBulawayo ibhana retriple C, ukabuda masiye pambili ibhana retriple C, ukapinda unana Murewa muzarabani. Saka vari kufamba vachipisa mabhana edu. We have reported to the police because this was a Democratic Party and tauza mapurisa kuti vanofanira kuita make sure that the law takes its course. And vanhu vanokupisa mabhana vanofanira kuziva kuti mhosva hairovi. Rime remazuva kumberi uchashedzwa nenyaya dzemhosva isi. ZANU PF izvezvi ziri kubvisa maposta edu, ivo vaitaura kuti vari organize asi havana maposta nyika yese. ZANU haina maposta, haina maflyer, haina agenda, ndosaka muchiona havana kana manifesto. Chavanacho chete inyaya yekuti vaite kupamba fumbi yenyika yese. Isu tataura kuti agenda yedu ndekutisimudzire upenyu hwevanhu. Izvezvi vari kutyidzira vanhu kumareserva masabhuku vachivaudza kuti triple C haifani kuvhoterwa. Ibato yemunhu wese, icheche pasi pemuti ndeyemaZimbabweans yese.